Vachitaura pamusangano wakaita nenhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika vauta vati manyepo ekuti Zimbabwe iri kunyima rubatsiro nekuda kwenyaya dzematongerwo enyika. Vati chikonzero chiri kunyimirwa Zimbabwe mari inyaya yekusabhadhara zvikwereti. Vati World Bank nenyika dzekueurope hazvikwanisi kuramba zvichipa zvikwereti zvekusimudzira maindastry muZimbabwe kana isati yabhadhara zvikwereti zvayo.
The government would have to pay back the arrears of the World Bank, then African.
Hurumende yenyu inofanira kubhadhara chikwereti kweWorld Bank, kuAfrican Development Bank nekuParis Club, dzinova nyika dzayakakwereta. Isu tiripowo ipapo nekuti takakweretesa Zimbabwe mari isati yabhadharwa. Kana mari iyoyo yangobhadharwa, bhanga redu reKFW rinobva ratanga zvakare kupa Zimbabwe chikwereti. Saka zivai kuti haisi nyaya yezvematongerwo enyika iyi.
Vahuta vatiwo makambani ekunyika kwavo nedzimwe dzekueurope haasi kufara nemitemo yemuZimbabwe yakaita semaroad blocks ave kuitwa pese pese nemutemo wekupa masimba kuvatema munyaya dzeupfumi. Vati vemakambani vanoda mitemo yakajeka uyewo apo nyika yakatarisana nedambudziko remari vemakambani vanoda kuziva kuti kana vakatengesa zvinhu zvavo kunze kwenyika vanokwanisa kushandisa mari yavanenge vawana pamadiro here kana kuti kwete. Pari zvino vebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe ndivo vanoronga nekuudza makambani kuti angashandise sei mari dzekunze dzaanenge awana. Sachigaro wekomiti yevakaines paradza vati vanobvumirana navahuta pazvichemo zvavo asi vati zviri kugadziriswa.
Nyaya yemutemo weindigenization uyu wakatsanangurwa zvizere napurezidendi gore rakapera. Saka iyoyo tamuti kusisina dambudziko. Pamusoro pazvo zvakare ndezvekuti mutemo uyoyo uri kuuya futi kuparlamendi kuti tizomukwenenzvera kuti uite zvakanaka. Tinozviziva kuti vamwe vari kuti hauna kumira zvakanaka, saka ndozvati kugadzisa izvozvo. Tozouya panyaya yemaroad block. Haichokwadi kuti maroad block akawandisa. Izvo separamendi tiri kuchema chema chaizvo kumapurisa, kuna vachombo, mukuru wemapurisa kuti ngavazvigadzise kuti maroad block aite mashoma, nekuti ari kukanganisa. Ipapo hatidi kuti tingavanza, ari kukanganisa zvakawandisa maroad block.
Vaparadza vaendera mberi vachiti komiti yavo yakumbirawo kuti Germany ibvise zvirango zvayakatemera vaMugabe vachiti izvi zviri kukanganisa upfumi hwenyika. Vatiwo izvi hazvifaniri kunetsa sezvo Britain yavainesa nayo muEU yave kubuda musangano iri.
Purezidendi vedu naamai nemhuri yavo vari pamasanctions ekuEU. Saka tataurawo izvozvo kuti ngamasanctions awa ngaabviswe, nokuti haachabatsira, ari kukuvadza vanhu vakawanda sezvaunoziva zvinezvi zvakawandisa zviri kukonzerwa nemasanctions. Saka ndo chimwe chinhu chikuru chabuda. Chimwe chinhu chikuru chabuda futi ndechekuti tati isusu tagadzirisa mitemo yedu. Saka mave vabhizinisi vekuGermany ngavauya havo vatange mabhizinisi avo muno muZimbabwe. Tinozvikudza izvozvo kuti hazvigadzirisa. Ndobva tazotaura futi nenyaya yekuti pane mapurazi evanhu vekuGermany atakatora panguva yataitora minda iya. Tikati izvo tiri kuzvigadzirisa. Vamombeshora kuministry of lands uko vari kuzvigadzirisa kuti vaone kuti vangabhadharwa sei, yatinoti muchirungu compensation. Saka ndo zvimwe zvikuru zvabuda mumusangano watanga tiriwo.
Kunyange hazvo vaparadza vati komiti yavo iyo ine nhengo dzeMDCT yakumbira kuti vaMugabe vabvisirwe zvirango zvavakatemerwa neGermany. Mutauri weMDC vaObert Kutu vati sebato hapana chari chachinja chingaite kuti vaMugabe varerutsirwe. VaGutu vati vaMugabe vachiri kutyora kodzero dzevanhu, mitemo isarudzwa isati yagadziriswa uye bato ravo rinoita rusarura pachikafu. Icho chinopiwa nhengo dzeZANUPF chete. Ine nhengo yekomiti amai Priscilla Misaera Gwinshonga veMDC inotungamirwa navaWalsh Nunure vatiwo zvakakosha kuti paramende yeZimbabwe neyekuGermany Bundestag zvizvidzane uyewo kubatsira kumutsiridza ukama pakati penyika mbiri idzi pasi pesangano reZimbabwe German Association iro vati vaibatsira vakawanda zvikuru. Asi vahuta vati zvirango zvavaMugabe nemudzimai wavo nekambani yeZimbabwe Defence Industries hazvikanganisi upfumi hwenyika vachiti pari zvino makambani emuZimbabwe anotengesa zvinhu kueurope pachena pasi peEuropean Partnership Agreement. Vatiwo upfumi hwenyika hwakakura chose panguva yehurumende yemubatanidzwa pamakurukota ehurumende yavaMugabe pamwe nemakambani akawanda aive pasi pezvirango. Vati upfumi uhwu huri kutodzikira panguva ino kunyange hazvo EU yakabvisa makambani aya nemakurukota pazvirango. Vahuta vati hazvina kushata kuti paramende yeZimbabwe izvidzane neBundestag asi vakati pari zvino nhengo dzeBundestag hazigoni kubuda munyika sezvo nyika yavo ichiita sarudzo muna Gunyana. Asi vati vanozvikurudzira kuti paramende dzenyika mbiri dzidzidzidzane. Makambani ehurumende anosanganisira T1, National Railways of Zimbabwe neZisco Steel ane zvikwereti zvinodarika ₹500 million emaEuro kuGerman Development Bank, uye mari iyi yava nemakore akawanda isati yabhadharwa. Zvichakadai vahuta vaziisa kuti nyika dzeEU pamwe neAfrican Union dzichasangana muna Mbudzi gore rino kuAbidjan kuCote d'Ivoire nechinangwa chekudziya chirongwa chekunzwisana pakati masangano aya cheCotonou Agreement. Vati zviri pachena kuti ikave kudiwa neAfrica handi rubatsiro, asi kuti makambani anogadzira zvinhu achiunza mabasa kumamiriyoni akawanda vechidiki vari kubva muzvikoro muAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.